Joseph wangu ndamba posta zenshe ndo ndamuzi watanyira kusangana nayo uye kuti vari kuchizirwa kunzi kana vakavhotera zenshe vanenge vachirowani vanoita mutemo unga ndikati ndomatanduka tusangana nawo ari mariri wayo ekuchizirwa kwevanhu uye kudamburwa kwemaposta zedu asi isusu tisangana makandidhetsi edu ari kusangana nevanhu uye ari kuimbikwa nevanhu avo kuti vanyange kuchizira mca
tinonzwa vamwe vaikwikwidza musarudzo zvikuru kumwe nezvisi vakatobuda musarudzo vabhasikiti vachitaurawo pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevanhu imi muri kuona nhengo dzenyu dzichienderera mberi here
haisiri kuenderera mberi ndofunga kuti dambudziko rokunaro riri rimwe chete rakafanana rokushungurudzwa kwevanhu asi kuti pamwe medhi chingazosiyana ndechekuti zvatingazoita musoredambudziko risu senca tiri political party isingabhilivhi kuti kunyange zvashata sei tingasvika pakuti tasiya sarudzo idzodzo saka kune zvimwe zvakatoitika zviri west mukatarisa kana even sarudzo dzebyelection dzatakapedzisa kuti zvandaiva kandidate kubikita west sozvakatorwa nevanoezano asi hapana musi watakaibatatoti tatosiya sarudzo dzokubikita west idzodzo saka isusu sepati hatibhilivhi kuti zanup f zvinovapaadiuni vanhu vakawanda tirisiye richingohwina zaro pasina ari kurikondesa ndofunga kuti ndiwo maonero edu wayo senca kuti aiwa kunge zvatoshata sei asi kuti makandidhetsi edu anotongoramba aripo
makasvitsawo here zvinyunyuto zvenyu izvi kuzimbabwe electoral commission
takasvitsa zvichemo zvedu kuzimbabwe electoral commission hatisati taona musiyano kunzvimbo dzese dziri tiri panyaya iyo idzodzo dzandataura dzokuchizwa kwevanhu nenyaya yekudamburwa maposta edu zvinhu zvinongoendera mberi
panyaya yekudimurwa kureketwa maposta enyu makambomhanarawo here kumapurisa
mapurisa ekumwenezi akakwanisa kusunga memba yezano yakarova vamwe ambuya venca vakanga achiroverwa nzi kwai vari kunamira maposta enca vanga vanekamwana kacheche kavanga vakaposa maoko kakakuvara ivo vakakuvarawo saka takaripota nyaya iyi munhu wacho akasungwa akaisa kukoti ndofunga kutaura kudai somunei akatovhariwa sandonga tingati kesi iyo takafara zvikuru nenyaya yekuti mapurisa ekumwenezi akakwanisa kunge achibata munhu yakanga arova ambuya ivavo